Article 25 inoreva kuti mutungamiriri wenyika yeAmerica anogona kubviswa pachigaro kana asasakwanisa bakuita basa rake zvakanaka, kana awa incapacitated, kana kuti arwara, kana pane zvaakuitika zvekuti haachakwanisi kuita basa rake. Mutedzeri wavo anozobvumirana nevamwe makurukota kuti hongu mutungamiriri wedu uyu haachakwanisi bakuenderera mberi nebasa raakatora mhiko kuti anozoita. Saka ndiri kuona inini kuti maRepublicans in our party wa Trump nemaDemocrats wazhinji wacho vari kubvumirana kuti vaTrump havachakwanisi kuti vaenderere mberi nebasa ravo vari mutungamiriri wenyika yeUnited States.
Munoona zvichibudirira izvi here? Nekuti tinoona kuti kwasara mazuva anokwana iwo vhiki chete kuti vaJoe Biden vawanikwe vachigadzwa semutungamiri mutsva weAmerica.
Ndiri kuona kuti zvichabudirira. Article 25 inodaidza kuti Vice President waTrump waMike Pence wakaramba kuti zvienderere mberi waTrump anozvikwa impeach. MaDemocrats anosimudza iwo proposal yekuti waDonald Trump waitwe impeach. Mukuongorora kwandiri kuita zviri kureva kuti maRepublicans kune mamwe ari kuda kuti waTrump waitwe impeach, nekuti wakanganisa zita reRepublican Party muno muAmerica. Ndinodaira kuti pezvinokasika zvaitika kuti waTrump waitwe impeach wasati wabuda paoffice.
Kana vaTrump vakaitwa ivo impeached, zvinorevei? Vanozokwanisa here kunge vachizokwikwidza zvakare munguva inotevera?
Zvinoreva kuti ivo wanenge vachizorasikirwa nemudyandigere wawaifanira kuti wagozowana. Vanorasikirwa zvekare nesecurity yavanozenge vachiwana kweupenyu hwese dai wange wapedza basa vari mutungamiriri weUnited States. Saka ndine chiwimbo nechishuwo chekuti waDonald Trump wanoitwa impeach for the second time. Zvinopa kuti izvozvo nyika yese pasi rese muhistory munhoroondo yeAmerica yepasi rese vanhu vagozoziva kuti waDonald Trump munhu akanga asina kukodzera vakuita mutungamiriri nekuda kweunhu hwavo.
Tombotarisa iko kugadzwa kwavaBiden, munoona kuchizobudirira zvakanaka here?
Pane tsume inoti chakachenjedza ndo chakatanga. Ndinodaira kuti waBiden wachagadzwa pachigaro zvakanaka, vanhu vachifara. Panogona kusawa nevanhu vakawanda vanouya, asi izvi zvichabudirira nekuti muAmerica muno mapato anoona nezvekuchengetedza runyararo nemauto nevanhu vese vanenge varipo vari kushanda vari pamwe chete. Saka handione pachimboita dambudzikoba. Pangade kuzoita hapo mademonstrations vanhu kuratidzira uko nekuko, asi handifunge kuti zvinotadzisa bakuti waJoe Biden wakasarudzwa zviri pamutemo kuti wagadzwe pachigaro chavo watange basa.